Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu gunyana 4/2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitanhatu zvine mazana matanhatu nemakumi manomwe nevasere 6,678. Meya veGutare Harare vatsva vanoti vanogona kushanda nemakanzura emapato akasiyana-siyana mukugadzirisa zvinonetsa vagari veguta iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachingove mazana maviri nevatanhatu 206. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitanhatu zvine mazana matanhatu nemakumi manomwe nevasere 6,678. Nezuro vanhu vanoita makumi mana 40 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava vashanu 5 vakachitapurirwa muZimbabwe. Makumi matatu nevana vakadzoka kubva kuSouth Africa uye umwe chete akadzoka kubva kuBotswana. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana negumi 110. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matatu nevanomwe 37 vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine makumi maviri evanhu vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi matanhatu nevatatu 5,263. Meya veGutare Harare vatsva vaJacob Mafume vanoti vatotangidza kugadzirisa zvinhu zvinonetsa vagari veGutare Harare. VaMafume vakasarudzwa kuti vave meya nemakanzura ebato reMDC Alliance mushure mokubviswa pachigaro kwevaimbova meya vaHabit Gomba. VaMafume vaudza Studio 7 kuti vanokwanisa kushanda nevanhu vese nekuti kugara zvakanaka ndiko kunodiwa nevanhu vemapato ose. Vanoti vachashanda nevanhu vose vane chido chekugadzirisa zvinhu muguta reHarare.
Tatoda kukurumidza kugadzirisa inyaya dzemagariro evanhu, nyaya dzebudget redu rakarohwa nezviri kuitika kuekonomi uku rakaputsirwa pasi. Toda kuti tinge tichiona kuti tiri kushandisa budget rakamira sei kuti tikwanise kuwana mvura, tikwanise kuwana fuel yekutora marara, tikwanise kupa vashandi mugove wakaenderana navo, nekukwanisa kuchengetedza zvanofanirwa kuchengetedzerwa maresidensi.
Munoona sekuti mungakwanisa here kana takatara sekuti tinoona kuti Harare, guta reHarare ragara rina maproblems kwemakore akawanda. Munoona sekuti imimi mune mukana wokugadzirisa zvinhu here zvakadzwa navamwe?
Tine mukana pane chiripo ndechekuti tinotarisa guta, toona kuti ndoo musha wedu, ndoo patinogara. Taisa musoro pamwepo, taisa musoro pamwembo, tichakwanisa kusimudzira guta kana kupangana mazano anoita kuti tinge tichiendera mberi seguta. Munguva ino yeCovid hakuna chinoshamisa chatichaita. Vamwe mazvikokota ebusiness akataura kuti 2020 igore rokuti tingorarama, igore rekuti tiyambuke, igore rekuti tinge takaoma hembe dzedu patichayambuka Rwizi.
Munofunga kuti muchawana rutsigiro kwakakwana here kubva kuna mamwe mapato ari mukanzuru menyu?
Magariro emaresidence haana mapato. Wese webato ripi anoda roti akanaka. Wese webato ripi anoda kuti mabhiza atorwe. Wese webato ripi anoda kuti zvinhu zvinge zvichifamba negwara. Nyaya dzemaresidence inyaya dzatinongoona tega tichifamba kuti ichi choda kugadzirwa, ichi chinofanirwa kuitwa.
Avo vange vari meya veguta reHarare vaJacob Mafume vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vanorarama nekutengesera mumigwagwa pamwe nevemabhizimisi epakati nemadiki, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation, VISET, rinoti riri kushishikana zvikuru nekukwidzwa kwemari dzemitero yemabhizimisi maduku kwakaitwa nekanzuro yeguta reHarare. Sangano iri rinotiwo kanzuro yeHarare haina kutanga yagara pasi nevemabhizimisi vacho. Mukuru waVISET vaSamuel Wadzai vanoti nemamiriro akaita zvinhu zvinozivikamwa kuti kune vamabhizimisi madiki pamwe nevanotengesera mumigwagwa vasina kwavanowana mari yekuti vabhadhare mitero iyi. Kanzuro yeHarare yazivisa kuti kutanga mwedzi uno mitero yemabhizimisi anotengesa zvinhu inenge yave madhora emunyika zviuru makumi mashanu nezvishanu nemazana maviri ane makumi manomwe nematatu, kana kuti $55,273. Rezenisi yevanotengesa zvinhu pamwe nevezvigayo rave kuita madhora emunyika zviuru gumi nemazana matatu ane makumi mashanu nerimwe, $10,351 pagore. Marezenisi emabhawa, manight club nevanotengesa doro kana kuti mabottle store akwidzwawo kuenda pamadhora emunyika zviuru makumi matatu nezana rimwe nemakumi mashanu nemanomwe, $30,157 pagore. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vakabvuma kuti kanzuro yavo yakakwidza mitero iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nabawadzai pamusoro penyaya iyi.
Tirikunyunyuta nekukwidzwa kwemitero iyi. Mukatarisa mapesendeji achona makwidzirwo ayaita vashoma vanogona kukwanisa kubhadhara mari idzi. Saka isusu seboka reVISET tirikunyunyuta kuti mari dzacho dzakawandisa. Takatarisa kuti vanhu tirikubva mudenda iri enda risati ratopera denda reCovid. Saka business iranga riri slow. Saka mari dzakawandisa idzi ndomaonera tiri kusvita ndochekutanga. Chechipiri tiri kuti isusu deno panga pakawanika mukana yekuti vanhu vataurirane kuburikidza nemaconsultations kuti mari idzi dziri kupegwa dzinoita here, vanhu vanodziona dzakamira sei. Zvino decision yakangoitwa pasinawo kumbonzwawo divi remainformal traders nedivi revagari vemuHarare nemasmall businesses kuti zvakamira sei. Saka tiri kunyunyuta nekuti kuti zvinhu zviende mberi vanhu vanofanira kutaurirana tichiwirirana kuti mapurize okwiswa sei.
Kunyunyuta kwamuri kuita uku matimasvitsawo here kukanzuro yeHarare nyunyuto yenyu iyoyo?
Taisvitsa tataura nevemamarkets department remamarkets tavazivisa chinyunyuto chedu kuti mari dzakawandisa. Tiri kutarisira kuti kana pakawanika mukana tichaenda kundoita nhaurirano navo sezvo iririro basa ravo revamarkets kugara pasi nemainformal traders tichiwirirana mitengo inogona kuiswa mumamaketsu. Chero ivo vemasmall business chaivo hapana munhu asiri kuchema nekuwanda kwakaita mari dzaparurwa idzi.
Mari idzi munofanira kutarisirwa kudzibhadhara kutanga riini?
Dzaitonzi kutanga mwedzi uyo rino watapinpo iyoyo ndo padziri kutanga kunge dzichifanira kunge dzichibhadhara.
Tichitarisawo remangwana, zvii zvamungakurudzirawo kuti zviitwe panyaya yakafanana naiyoyi nekanzuro?
Tinokurudzira kanzuro kuti pese pavanenge vaita madecisions akakosha seiwaya ngavagare pasi nemaboka akaita seedu yeVISET nemamwe tichipavo maonero edu pakukwidzwa kwemitengo iyi, nokuti tinoziva kuti mamembers edu anenge achikwanisa kusvika pakaita sei. Kuti kanzuro irambe ichishanda ichikopareta hunge vachiwana matekisi iwaya uye unge pati vanhu vanokwanisa kunge vachibata michero idzodzidzi. Saka vanhu vese vakatadza kubhadhara zvotoreva kuti service delivery yatiri kuda iyoyo haichakwanisika. Saka tichienda mberi ngatigare pasi tisangoparura mitengo tisina kugara pasi nevanhu vacho vanofanira kunge vachibhadhara mitengo yacho.
Avo vange vari mukuru weVSET vaSamuel Wadzai vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano revatyairi vanoenda kune dzimwe nyika nemabhazi magonyeti nevanovabatsira reZimbabwe Union of Drivers and Conductors ZUDAC rinoti vari kushishikana zvikuru nemutemo mutsva wavanoti wadzikwa paborder rechirundu nehurumende yeZambia. Mutungamiri wesangano iri vaFrederick Mugarananga vaudza Studio 7 kuti vatyairi havakwanisi kuwana mari yekuongororwa kana vaine coronavirus kana kuti kwete, sezvo vasingatambiri mari yakawanda. Vanoti vanokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ivabatsire mukutaura nehurumende yeZambia nekuti vatyairi ava vari kuita basa rinobatsira mune zveupfumi hwenyika.
Tiri kushishikana zvikuru nemubumbiro rataona rakanyorwa pachirundu. Madrivers ari kukomplaina, matruck drivers, kuti zvaakunzi driver wese anofanira kunge achicrossa border aine certificate rekuratidza kuti akatestwa munyika make kuti haana coronavirus. Hazvina kuipa kutestwa. Dinyuto yedu yapa kuti driver anotambira mari kuti atestwe mari, atestwe test iyoyo inosvika 18 US. Driver awane mari yakadaro anewana kupi?
Asika kuedza kuchengetedza utano hwenyu nehwavanhu vese.
Driver ari kutambira 3000 US, less than 25 US ndo mari ari kutambira. Kuti awane mari yekunotestwa kuti azokurosa haana. Kutobuda basa kutotadza kufamba. Facilitation of trade yakutokanganiswa nekuti pachamira madrivers vasina mari yekutora macertificate aya eCovid pachaita basa.
Saka munoda kuti zvitwe sei?
Tikutarisa kuti kana zvanzi zvakuitwa, maemployers ngavabhadharire madrivers COVID testing fee, vovabhadharira nekuti driver ana mari. Kana pasina izvozvo, tirikukumbira kuti SADC igare pasi yoona kuti kufamba kwemarori kuenda kuCongo kuenda kuZambia, voona kuti driver oitwa sei, vasaite solution inosanganisira driver nekuti driver ane matambudziko. Ndosaka muchizoona driver achifamba achitakura vanhu mari ishoma. Saka tirikukumbira seunion kuti vedwe madrivers havana mari, varungu kana kuti maemployers ngavabhadharire vashandi vavo mari yakadai. Tichaenda futi kuNEC tichinotaura nyaya iyoyi. Ndo nyaya yatirikukumbira even nehurumende yedu. Tinotenda kushanda kwatiri kuita tese neMinistry of Transport neGovernment. Tikukumbira zvakare kuti vatarisise nyaya iyoyi yemadrivers kuti havana mari yekutestwa, nekuti imongo akatestwa anogona kutora tiri dzese obva anzi futi hatikuteste. Hatione futi kubatsira kwazvo neimwe nguva. Certificate iro rinogona kutestwa iko zvino, driver atestwa, but pamberi apo usangana nemunhu ane corona atoonayo. Saka certificate iri rinoshanda chii? Vanhu ngavangoramba vachingotestwa zvavanga vachiitwa kuma entry points, vachiitwa rapid testing.
Imini nisangane renyu makambotaura nehurumende here, sezvo uyu uri mutemo wakadzikwa neimwe nyika munyika mayo?
Izvozvi nyaya iyoyi tatotanga kutoiisa nhasi kutaura navo, but asati tasvika pari concrete tatoset appointment yekuti kurukure nyaya iyoyi. Saka ndingati tati taita an official communication, but taset appointment yekuti tivaone pamusoro penyaya iyoyo. But chiripo ndechekuti right now news dziripo ndechekuti Zambian authority yanamira kuti matruck drivers kana achicrossa border anofanira kunge aine certificate yeCovid. Ichokwadi.
Avo vange vari mutungamiri weZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Mugarananga vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Heraldo rinoti kubva musi wesvondo mapurisa akabata akatora zviuru zvipfumbamwe kana kuti 9000 zvemotikari dzinosanganisa matekisi, makombi nedzimwe dzakange dzichitakura vanhu dzichityora mitemo yekudzivirirwa kupararira kwecoronavirus. parizvino kambani yezupko ndiyo yega ine mvumo yekutakura vanhu. Zimlife.com inoti mumiriri weEuropean Union muZimbabwe vatimo Okonen vanoti havaoni mubatanidzo wawe nyika uyu uchienderera mberi nekupa mari yorubatsiro kuhurumende yeZimbabwe pamusoro peuori uye kuti zvinhu hazvisi kubatwa zvakanaka munyika. MuNewsday mune nyaya inoti mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vanoti nhumwa dzavo dzichadzokera kuZimbabwe nekukurumidza uko vachanoita hurukure navanhu vese vane chekuita nemafambiro ari kuita zvinhu munyika kuti South Africa inyatsonzwisisa mamiriro akaita zvinhu uye nepfungwa dzevanhu. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Shamara live studio 7 ana mukoma Jonga na mukoma Hwanda apo ana Sisi Mavela sitlana yauye ni vamwe vose vashamara live studio 7 nevateereri live studio 7 havana mubhadi awa akawa zvavo izvi zvavanondotaura zvekurotomoka izvo zvizvika izvi ngausade kuti taurire zviro zvikashandi chiro tanzi matare muZimbabwe akazvimirira chichi ngausataure zviro zvikashandi chiro wakudo kudo kunyepe kudo kutaure kuti hazi paiye akazvimirira apa nhasi unoni kuti anhu azodzingaaburitse nenyaya yeSouth Africa iri kutumire nhume dzayo muZimbabwe umo ngausataure zviro zvikashandi chiro mubati ngauziye zvokugare pasi mubati atidi anhu anouye kuvhurumuka pastudio 7 apa kuti taurire zviro zvikashandi chiro ende musaunza anhu akaita sana mugwadi anotaure zviro zvinotorwadze mwoyo zviro zvinonyangadza zviya anhu anga akagariswa mujere nguva yese nechi aigarisirwemo chacho hatitochioni kuti aigarisirwi nhasi uno wobudiswa wotozi kwai hopo richinononga utadze kushandise zviro zvakwe zvinomuita kuti basa rionekwe ende mberi nekuti uone kuwanawo mari yekuti uone kuraramise mhuri dzako mugwadi ngausade kuti taurire zviro zvikashandi chiro ngaunyarare zviya ndatenda hangu ndina Amos Moyo.
Mamukase vashamarari veStudio 7 nevatereri vaStudio 7, ini chikumbiro changu ndechekuti dai mandisitirawo mashoko awo kana kuti kune vanhu vangakwanisa kusvitsa mashoko awo kuna Hope Chimono navangari Vhume kuti please vasagara vasina kuenda kuchipatara kunocheka, ngavaende kuchipatara vanotarirwa nemadokta mumbiri wavo kuti havana here chikafu chavakadya chisiri right. Please ndokumbirisisa please. Ya mukagona kundisvitsira meseji kwavari munenge mandigonera chaiko chaiko ndini pamberengwa apo panyamondo.
Mangwana nakanaka vashamarari veStudio 7, mangwana nakanaka zvakare kuvateereri veStudio 7. Zita nditimwe game changer ndiri kuJohannesburg. Ndichidawo kutaura pamusoro penyaya yatinogara tichinzwa zvichinzi Zimbabwe inoda chokwadi kuti inde mberi. Hatidi kuudzana nhema kuti Zimbabwe inde mberi. Ndinoziva kuchinzi vahanzi nyanzvi dzezvimwe vatongerwo yenyika vari kuti ngakuitwe nhaurirano kuti nyika igoenda mberi. Ipapo kutotangira kutova nenhema because nhaurirano dzakatanga kare inova inonzi Pollard hapana chayakabudisa. Nhaurirano dzinacha dzinobudisa munyika yeZimbabwe chinongodiwa kutaura nachokwadi vamunangagwa itai nhaurirano nemunhu mumwe chete Nelson Chamisa noti kusuwere muchikokoeredzana nevanhu vamunoti vaitichere dhibhi muchiziva kuti vanhu ivava havana mombe havauyi kuzochera dhibhi racho nokuti havana mombe dzacho taurai nemunhu ane mombe ave kuzochera dhibhi. Saka munhu ane mombe ndinose nchamisa tokumbira vati vacho vanoziti ndiwo nyanzvi dzemaone dzezvematongero enyika vataure chokwadi ngoti vamunanga kugarai pasi navanose nchamisa mutaura nemuri 2 nyika inde mberi simbu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti nyika yavo haisi kuzoshanda nedzimwe nyika mukutsvaga mushonga wekudzivirira chirwere cheCOVID-19. VaTrump vanoti havasi kuzobvumira izvi nekuti nyika idzi dziri kushanda neWorld Health Organization. Muna chikunguru gore rino, America yakazivisa kuti ichacheka hukama ne World Health Organization musi wa 16 chikunguru gore rinouya 2021. Nyanzi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti izvi hazvina zvazvinobatsira sezvo kudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika zvikuru mune zvemabhizimisi kuchakanganiswa zvikuru. Vanoti vaTrump vanyanya kupinza zvematongero enyika munyaya dzezveutano.
Tinoona sekuti izvi zvinoitwa kufunga kwematongerwo enyika chekutanga. VaTrump vari kuziya kuti muno muAmerica tine macandidate vaccine ari kuratidza kuti achabudirira, saka vada kuita iya inonzi race to be first, kureva kuti vada kuita iwo kutanga kuti tabudisa isusu mushonga unobatsira kana nhomba inobatsira. Uye havadi kuti nhomba iyoyo izonge iri pasi pemubatanidzwa wenyika dzese, nekuti zvinobva zvarakidza sekuti havasiriwo number one. VaTrump vane policy kana kuti vane donzo ravakatara rekuti America first kana kuti America pambiri, kureva kuti vanoda kuti America ive ndiyo inotungamirira zvinhu zvese, uye haidi kubatana, haidi kuitirwa madecision nemamwe mapoka akasakana nemubatanidzwa wenyika dzese weUnited Nations munova ndimo munowanikwa World Health Organization. Uye kana takatarisawo zvakare zviri kuenda nezvematongerwo enyika munomu, kuti tiri kuziya kuti mumwedzi wambudzi musi wa3 ndo pane maelections munomu, saka vaTrump havadi kuonekwa vachiita sekuti vabatsirwa nedzimwe nyika pane nyaya yavari kushorwa zvikuru yekutadza kunyatsoburisa gwara reutungamiriri kuti COVID-19 yorwiswa sei munomu America. Vada kuti vamire vachirakidza kuti ivo ndovaita madecisions aita kuti COVID izogadziriswa muno munyika, kutanga kunyaya yenhomba kunational response nezvimwe zvese. Havadi kunge vachizonza nepasina dzimwe nyika dzakavabatsira. Ndo maonero atiri kuita.
Imimi vanhu vari mune zveutano munofungei nedanho ratorwa iri?
Izvi zvinoshoreka zvikuru, nekuti COVID haina maboundary, haizive miganhu yenyika. Kunyangwe tomboti America yabuda nemavaccine ayo yega, even iwo matatu atakatarisana nawo phase 3 atomboti ese ashanda. Kunyangwe zvikaitika izvozvo, zvinoreva chete kuti mishonga inenge ichishandiswa muno muAmerica isiri kudistributwa ikwali kana kuti zvakaenderana kana zvakaenzana zvichitariswa neuwandu kana neexposure kana kuti neriski yatiri kuona kunyika dzakasiyana-siyana. Zvinoreva kuti iyo America inenge yazvivharira muno muchizarira, nekuti vanhu vayo vanenge vapiwa nhombai havanenge vasingakwanisi kuzobuda muno munyika vachienda kune dzimwe nyika, nekuti kune high risk. Iwowo maAmerica kuti vaende ikoko zvinenge zvaakunetsa.
Kunze kwezveutano, izvi pane zvazvinoita here kunyaya dzezvekutengeserana nekudzidzana nedzimwe nyika?
Kuti upfumi hweAmerica husimuke, ikonomi yeAmerica isimuke, kana kuti zvinoenderana neglobal economy. Saka global economy haikwanisi kusimuka pasi rese kana nyaya yeCovid isina kugadziriswa pasi rese. Semuenzaniso, America inodyidzana nekutengeserana nedzimwe nyika mune zvinhu zvakawanda. Saka nyika idzodzo kana dzikatadza kusupplya maproducts kana maraw materials anodiwa neAmerica kuti industry muno irambe ichifamba, zvinoreva kuti ikokoko kana kune malockdown, nyika idzodzo hadzikwanisi kusupplya zvinodiwa neAmerica kuti economy isimukire. Zvinoreva kuti vaAmerica vaTrump vazvipfuura mutsoka hazvina maturo zvirikuitwa navaTrump nekuti iri dambudziko rakabata nyika yese ndosaka ichinzi a global health emergency.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Frank Guni vari parunare muWashington DC ne Studio 7. Urongwa hwekuti vanhu vagare mudzimba mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus kwapa kuti vanhu vakawanda vaomerwe neupenyu kunyanya vanorarama neurema. Iri ndiro rimwe dambudziko rasangana nechimwe chikwata chemagitare chekwamutare chinonzi Unique Giants chinoti chave kuremerwa sezvo pasina kwekuita mitambo. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Chikwata cheUnique Giants chave nemakore anopfuura gumi chaumbwa uye mushure chaizikanwa nekuti Zimbabwe Clay Sounds. Imwe nhengo yechikwata ichi vatemba kupfembudo vanoti denda recovid-19 rakavhiringa urongwa hwaive nahwo hwekuita mitambo munzvimbo dzakasiyana-siyana vachiwana choviri.
Chirwere ichi charamba chativharira mudzimba zvokuti kuti tibude tichigonawo kuti nyange pangaitawa neinstruments avo tikweretewo tichidi tichiita mashows tabva tangovharirwa zvokuti hapana zvatinokwanisa kuita. Chatotidzorera mumashure urongwa hwedu.
Vakufembudu vanoti vaona kuti vavhiringwa nekunze kwechirwere chekorona vakabva varonga kuimba nezvacho vachiyambira vanhu vari mubatanidzwa nezvimwe zvikwata zvishanu zvemamutare zvinoridza musambo wesungura.
Takangofunga kuti tine vamwe tikati ngatibatane vakomana tipewo shoko rekubatsirana nevamwe kuti tingakwanisa kuchizvenga sei chirwere ichocho chisati uraya. Ngatipei shoko kunyika tobva tangobatanawo nesemabhendi emuno mamutare.
Vapo Power Mavhunda, imwe nhengo yechikwata cheUnique Giants. Vamavhunda vanoti chikwata chavo hachizati chave nezvakavakwanira kuti vakwanise kumira voga, saka mumashure umu mumwe mishina yekuridza vaihaya.
Iwayo maspeakers iwayo, magitarist nemashoma edu. Takamboita rimwe damba rifu ratakaitira kuHarare rainzi Tombodyawo, asi nenyaya yekuti takanga tisina zvakakwana taishandisa gitari 1 kupractisa kuti vamwe vachiridza nemuromo, umwe akabata gitari umwe
mumwe chikwata cheUnique Giants vaGodfrey Kufembudu vanochema-chema nenyaya yekusawana vanovasimudzira pamimhanzi yavo pakuita mitambo.
Dei kune vanokwanisa kungotisimudzirawo kunyange vane nzvimbo dzinokwanisa kuridzirwawo tinotouya tichitoridzawo sezvinongoita vamwe vaimbi zvisinei nekuti tino vanhu vakaremara vari muchikwata medu tinotongobata basa semabatiro anoitawo vamwe sandongoti even mapromoters dei vangotionawo.
Chikwata cheUnique Giants chakashandidzana nezvimwe zvikwata zvinoti Two Keys yavaLamic Mutero, vamusaranei Express yavashupi kurwaisimba, Mutare Sounds yavaCustom Mukombezi okwesera simba nenyasha, yavaElite Oliver pakutsikisa mumanzi COVID-19. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
zvonguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvitanhatu zvine mazana matanhatu nemakumi manomwe nevasere 6678. Meya veGutare Harare vatsva vanoti vanogona kushanda nemakanzura emapota akasiyana-siyana mukugadzirisa zvinonetsa vagari veguta iri. Tasvika kumagumo muchirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndiri Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.